manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikumi 24, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere chaCovid-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Matare emadhorobha matanhatu anovharwa nepamusana pechirwere
cheCovid-19. Wakunzi chibvisa izvamini nazvo zvamakavaka chabvisa chiri madhofre ndoti ndikanga ndiri South Africa ndeinchikwata ndikaenda kuBotswana ndeinchikwata ndamunyika mangu ndochema musodzo yakadai kudarika machemera ndakaita ndiri kunyika dzese ndochema ndiri munyika mangu
vanhu vakawanda vanosara vasina pekurara zvichitevera kuputswa kwaitwa dzimba dzavo kuMelford MDC Alliance yoferefeta kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu mubato iri muBulawayo Indwe mimwe emisoro yenhaudzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Judicial Service Commission kana kuti JSC yavhara matare edzimhosva mumadhorobha matanhatu mushure mekunge vashandi vemumatare aya vabatwa nechirwere cheCovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
JSC yavhara matare amagistrate kubindura, Chinoi, Kariba, Karoi, Mount Darwin nemutare uko kwavharwawo dare repamusoro. Munyori weJSC vaWalter Chikwana vati vatora dano iri kuti matare aya ambofiritwa nemishonga inodzivirira kupararira kweCovid-19 kuvheneka vashandi pamwe nekuita ongororo yekutsvaga chakapa kuti denda iri ripinde mumatare aya. Vachikwana havana kutaura kuti vanhu vangani vabatwa neCovid-19 kumatare avharwa aya, asi vati vari kushanda nebazi rezveutano kugadzirisa kuti avhurwe, uye veruzhinji vachaziviswa kuti matare aya achavhurwa rini.
What we are doing is tiri kureducea members of the public kuti vapinde mumacourtrooms mapupindwa nemalitigant chete ndizvoti vakwamaona ndechetingozi mamembers of the public vaakurambidzwa kupinda mumacourthouse tireduce vanhu vanenge vachipinda mumacourthouse.
Vatiwo vave kusimbaradza kupfekwa kwemamask, kugeza maoko nekushandisa masanitizer kuti munhu apinde mumatare. Kunyange hazvo hurumende yakati mapazi ayo anofanira kuderedza uwandu hwevashandi vanoenda kubasa kusvika pazvikamu makumana kubva muzana. Vachikwana vati havagoni kuita izvi nekuti matare anoita basa rakakosha. Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights kwamutare amai Pegita Vagadza vaudza Studio 7 kuti hongu danho ratorwa neJSC rakanaka chose, asi rinofanirawo kuitirwa vasungwa, mapurisa navose vanoshanda nematare. Vatiwo JSC ngaifambira nenguva kuti vanhu vatongwe vachishandiswa michina yechizvino zvino vasingasangane nevamwe mumatare.
Matare edu edzimhosva akufanira kufambirana nenguva, oita hatinoti mabhisa okofuri kuti vanhu vanogona kutonya inogona kutotongwa ikapera vanhu vasingasangani. Zvinoita kuti kutapurirana kwezvirwere zvakaita neCovid-19 kuderere tobva tachengetedza utano.
Vaive gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti kuwanda kuri kuita COVID-19 kunokonzerwa nekuti matanho ekudzivirira denda iri haasi kutevedzwa. Vakatiwo hurumende inofanira kuwanisa vanhu zvekufambisa, vachiti vanhu vari kutapurirana denda iri vari mumitsese yemabhazi.
biggest super spreader yatiri kuona ndo mazubasis mune overcrowding tinozviona because mapatients edu anouya kuzorapiwa necovid anokwira mabhazi waya endi vanhu vanonga vari mumabhazi waya vatombozivawo ndakagara next munhu anechi anotozivikanwa kunzi necovid ari kutoenda kundorapiwa its because of bottlenecking yavakaita panhingi patransport system saka tokurudzira kuti ngavavhure transport system regai mamwe maoperators apinde vanhu vafambe vakatambanuka zvakanaka then malockdown edu ngaashande enforcement ngaive better kwete zvehasha zviya zvongofaina vanhu aiwa ngavadzidzise vanhu mamaska anodini vanhu vachigara kumba I think tasvika pastage yezvino yekuti izvo every town every village yava affected handifungi kuti zvichabetsera kuti titi targeted lockdown
nezuro vanhu mazana manomwe nemakumi matanhatu nevatanhatu vakabatwa necovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose pazviuru makumi mana nezvitatu nemazana mana nemakumi masere 43,480 munhu mumwe chete akafa necovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika yose pachiuru nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri 1,692 kusvika nezuro vanhu vainge vabayiwa nhomba yekutanga vave zviuru mazana manomwe negumi nezvishanu nemakumi mashanu nevatanhatu 715,056 uye vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana mana nemakumi mashanu nechimwe nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu 451,793 uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichaburisa zvayawana nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
nawo anoshanda akazvimirira Jeffrey Moyo aisa nhasi chikumbiro kudarira magistrate chekuti mhosva yari kupomerwa iraswe kudzanai musengi anoti panyaya inotevera
Gwetara Moyo vaDoug Coltart vaudza Studio 7 kuti vaisa chikumbiro kudare chekuti mhosva yaari kupomerwa iraswe vachiti hapana umbowo hwakasimba hunoratidza kuti akapara mhosva iyi
There is not even a reasonable suspicion that Jeff committed any offense whatsoever. That's because he followed the procedure provided for the applied to the relevant bodies as the Zimbabwe Media Commission or
Mutongi wedare amai Marigold Ndlovu vati vakolta tuaite zvekunyora chikumbiro ichi vagosvitsa gwaro ravo kudare mukati mezuva ranhasi vakatiwo vari kupa vachuchisi nguva yekuti vape mafungiro avo pachikumbiro ichi uye vanofanirwa kuita izvi musi wa30 chikumi usati wapfuura amai Ndlovu havana kupa zuva rekuti dare richapa mutongo waro rini pachikumbiro ichi asi vati mwoyo anofanirwa kudzoka kudare musi wa8 chikunguru pange pambonyorwa gwaro rekuti mwoyo asungwe kana kuti warrant of arrest sezvo atadza kusvika padare panguva yakatarwa asi izvi zvazogadziriswa vakoltati vati vange vakataurirana nevachuchisi kuti vachauya kudare na11 mangwanani
We were told that a warrant of arrest had been issued against Jeff Moyo and that the matter had been dealt with earlier in the morning, not at the time that we had agreed with the prosecution.
Moyo akasungwa kuHarare musi wa28 chivabvu achipomerwa mhosva yekutyora zvikamu zvemutemo weimmigration act achinzi akabatsira vatapi venhau vaviri vekuamerica christina goldbaum najoao silva kuti vapinde munyika uye vashandise vatapi venhau zvisiri pamutemo vaviri ava vakaburiswa munyika nechisimba mushure memazuva matatu vachinzi vaive vapinda zvisiri pamutemo moyo anonzi akapara mhosva iyi natavang manika anove mushandi wezimbabwe media commission uyo achiri muusungwa ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
mazana nemazana evanhu vanogara kumelfort mudunhu remashonaland east vari kurara pamene nhasi manheru zvichitevera kupuswa kwaitwa dzimba dzavo nehurumende. Thomas Chiripasi aenda kuMelfort ndokuti panyaya inotevera.
Vanhu vachanga chirara panze kubva nhasi zvichienda mberi zvichitevera kupwanyirwa kwavaitirwa dzimba nehurumende kuMelfort. Pasvika Studio 7 musha weDiamond Park nhasi mangwanani, vagari vemunzvimbo iyi vanga vari mubishi kubvisa midziyo yavo mudzimba dzavo, uko zvigiredha zvichipwanya nekune rumwe rutivi. Amai Fabi Nzira Yesango vati havachaziva pekubata zvichitevera kupwanyirwa kwavaitwa nehurumende, iyo yauya iine magiredha maviri nemapurisa anga akapakatira zvombo kuzopwanya dzimba dzavo.
Hashina kureruka, tirikurarama upenyu hwakaoma. Vamwe handirina single parents, tirikurara tichishanda tichiita sei. Ndomisa mudhuri wangu just like that, handina chimwe chandinoudzwa. Wozongodzwawo dzimba yakupwanya. At least because tiri munyika medu, handiti dai tachipiwo mukana wokunzi chibvisai zvamuinazvo zvamakavaka, tabvisa chero madoor frame. Ndoti ndikanga ndiri kusouth Africa ndeini chikwata, ndikaenda kuBotswana ndeini chikwata, ndaa munyika mangu ndochema misodzi yakadai kudarika machemero andakaita ndiri kunyika dzekunze, ndochema ndiri munyika mangu.
Amai Ellen Munyoro vati chavarwadza ndechekuti havana kumbopiwa nguva yekugadzirira kuti vabvise zvinhu zvavo, uye vati panga pasina kubudiranwa pachena kuti mastendi aya akamira sei.
Dambudziko iri rinorwadza, dai vanhu vaiziva zvaoka vasati vavaka wongonzi regedzai kudii kuvaka, kunoti munhu watombovaka kuzopazirwa wavaka, ipabuda kwabva ngwatangidzira vanhu vasati vavaka vanhu vakachengeta mari, nokuti mari iri kunetsa kutsvake.
Mumwe wevapwanyirwa dzimba vatrinos Mushoriwa vati vakatengeserwa masendi aya neumwe mukuru wemuboka revechidiki muzanu PF varoja spote, kunyange hazvo vaizviziva kuti masendi aya hasi ezanu PF. Vamushoriwa vati chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti gurukota rinoona nezvedzimba vadaniel Garwe vakavanyepera kuti dzimba idzi hadzisi kuzoputswa, vachiti vari kugadzirisa kuti dzigove pasi pekanzuru.
Minista vaiuya panapa vagarwe vachito inspekta zvinhu zviri panapa izvo, vakatiti vakai mastenzayo pave nemastructures akanaka, muise migodhi mubvise migodhi yese yemvura tokuisirai mabhohos. Tatiti ne zvakutinesanzoti hatichazive kuti ndivo seminista here vatiri vakukonzeresa futi kuti isusu vatiti tivake vobva vatiputsira futizvo. Uyezve mukatoenda kwekutangatanga kwegedhu munotoona pane bhodhi rakanyorwa zvokunzi local authority. Ukaenda pa entrance yekupinda muno masense riripo rimwe bhodhi izvi, mabhodha esangaaseke kana kuti ivo vava kutokonzeresa kuti isusu tirambe tichingobirwa mari. Hatichazivi zvavari kutiitira.
Hatina kukwanisa kutaura navagarwe kuti tinzwe deve ravo sezvo vanga vachidzima nhare mbozha yavo patanga tichivafonera nezvenyaya iyi. Gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu remashonaland east, amai Apolonia Munzverengi vambosvika muMelfort panga pachipunzwa dzimba idzi, vakabva vachiti vari kunoita musangano navagarwe negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vaone kuti votora matanho api zvamboita kuti vanga vachipunza dzimba idzi vambomira kweawa imwe chete, asi vakazoenderera mberi nokupwanya vaona pasina kana shoko kubva kumakurukota ehurumende. Zvichakadai, umwe wevanga vachitengesa mastendi aya zvechikiribidi varoja spote neumwe wavo vachangoziva nezita rekuti Ernesto vasungwa nemapurisa panga pachipwanywa dzimba idzi. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kutinzwe kuti mhosva yavazopomerwa ndeipi tisati aenda pamhepo. Kupwanywa kwaitwa dzimba kuMelfort nhasi kwaitika mazuva mashomanana hurumende yapwanyira vanhu zvivakwa zvavo kuchitungwiza nemuHarare ichiti iri kuchenesa maguta. Ndakamirira Studio 7 kuMelfort mudunhu remashonaland east, ndini Thomas Chiripasi.
Bato reMDC Alliance rakaumba komisheni iri kutungamirwa nemumwe vatevedzeri vemutungamiri webato iri, amai Linette Karenyi Kore, kuti iongorore kupokana kunonzi kuri mukomiti yebato iri mudunhu reUlawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Izvo zvinotevera tsamba yakanyorwa neboka revechidiki vachinyunyuta pamusoro pekwavanoti kutadza kutungamira kwasachigaro wedunhu reUlawayo vaJames Stole. Vechidiki ava vanoti vaStole avo vanovewo mumiririri wemakokova mudare reparamende vari kukonzera kupatsanuka kwebato mudunhu reUlawayo nekutora matanho anonzi anoita kuti vatsigiri vebato vasawirirana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaStole kana kumutauriri weMDC Alliance muUlawayo vaSwiven Chirodza.
mtezeru mtauriru webato la MDC Alliance wa Clifford Church wayo vati commission irimovu la wayo ndemu ya shukwata webato rao zwakasi ya nasiana zirikuita ongururu ya mamiruezu numbato rao mumatunu ose emunyika
usangano wakati mera nungwe kujimbo takasi ya nasiana matunu kati wandei enyika wachi ongurura kushanda kwa zirikuita especially kuma branches kwedu kuma wuti ni kuma constituencies basa kujirufa basi ni kusimbaraza kushanda kwima poka yaya ziko na nyaye voter registration program zikuitwa saka tili kusimbisa kuma province kweze usangasa yuko kugawayo kwa na manikalenti ni kwa kawanda
commission ii yakatanga kuita ongororo yayo na msue muvuru uye notarisiru wa kupeza basa mangwana commission ii inevamwe wanuvana wanosanga nisira ya mai conciliation mzavana na wabeki spanda ndaka mirra studio 7 mwulawayo ndini kudzana msengi.
Yashika nguwe ya kutitimbo nzwaza itika kune dzimwe nyika. Mutungamiri we Afghanistan ba Ashraf Ghani vashika mu America nasi kuitira kuti vaite musangano mangwana nemutungamiri we America ba Joe Biden. Ndege yanga yakatakura vaGhani yamhara nasi mangwanani muWashington, vaGhani vachiperekedzwa nechipanga mazano chavo munyaya dzerunyararo vaAbdullah Abdullah. Uyu musangano wekutanga wava Biden na vaGhani uye unoitwa pamberi peurongwa weAmerica wekuburitsa mauto ayo muAfghanistan kunyana 11/2021 asati apfuura. Mutauriri wemauto eEthiopia Kenneth Getnet Adani vati varwisi chete kwete vanhuwo zvavo ndo vakarwiswa nemauto emuchadenga ehurumende mudunhu reTigray uko kwakaona vanhu 43 vachirasikirwa neupenyu. Vaadhani vaudza Reuters kuti varwisi vainge vakapfeka mbatya dzeveruzhinji muguta reSogoga ndivo vakarwiswa. Pave nemaonero akasiyana-siyana pagaka varamuka pamberi pesarudzo dza 2023 pakati pemapato eMDC Alliance neMDCT pamusoro pezita rekuti MDC Alliance zvichitevera mashoko emutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora ekuti vanogona kupinda musarudzo vari pasi pezita rekuti MDC Alliance. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vakazobudawo panhepfenyuro yeHeart and Soul Television vachiti bato ravo ringangopinda musarudzo riri pasi perimwe zita kuitira kuti nyaya yezita isazovakanganisa. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti MDCT haifanirwe kuswera ichida kukambira zita rekuti MDC Alliance nekuti kubva zvakabuda mutongo wedare reSupreme Court zvekuti ndiro bato riri pamutemo pamwe chete nekutora pfuma yose yebato zvakatoratidza kuti mapato aya akasiyana. Vanhu ava vanoti MDCT inofanirwa kuramba iri mugwanza rayo kwete kuti ide kukanganisa zvakare vari kumhanya vari mugwanza reMDC Alliance. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kutiwo sezvo MDC Alliance uri mubatanidzwa une bato reMDCT zvinoreva kuti MDCT iri pamutemo ndiyo inofanirwa kupinda mubatanidzwa uyu. Vamwe ndo vari kuramba nyaya yekupomera ZANU-PF kuti ine chekuita nemakakatanwa aya vachiti makakatanwa muMDC akabvira kare uye anokonzerwa nekuda masimba kwevamwe vari mubato iri izvo zvinozoita kuti rigare richitsemuka-tsemuka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti. Tatanga nekubvunza vaNgwenya kuti vanoti kudii nenyaya yekurwira zita iyi.
Zvinorakidza kuti maitirwo anoita politics dzemuZimbabwe haana kumira zvakanaka. Zita rinofanirwa kuremekedzwa. Handioni kuti vamonzora kana vachida kuti vanoshandisa zita MDC Alliance. Ko chavashora chii MDCT nekuti ndiwo zita ravakashandisa vachipukidza Mike Kupe ndiwo zita rakashandiswa necourt vachipiwa nhumbi dzeMDC Alliance. Devangogara kakuruzhwa rwavo kari kudanga kwavo kuitira kuti vasakanganisa maitirwo anoitwa sarudzo makore anotevera. Ndofunga kuti inini zvinongoratidza kuti mamiriro akaita politics matongere enyika emuZimbabwe anoda kuti agadziriswe.
Vadzikiti, munoti nenyaya iyo yekuti MDCT inoti inogona kupinda musarudzo dza 2023 seMDC Alliance.
Ndinoda kuti nditsanangure pamusoro pechiitiko ichi chinotitakidza toga isusu kuti makakatanwa aya ari kubva pamudzi chaiwo chaiwo wemusangano wavo wavanoti MDC. Kuti uzoita masende mazoitika yakanga yatova personalization yemusangano. After paita madivisions anga ripo nevekwani vachida kwavega avo vachivakuzvito MDC nive vanoti Green avachizonzwo MDC twilight for purposes of election. But as long as it is purposes of election, because you don't have to say that you have to do it, Saka zvinoreva in short ndezvekuti ava yes vane claim to the name MDCT iri legal. Saka zvairipo claim iyoyo zvinongotitakidza zvega kuti makakatanwa avo ekuti MDCT zvinozivikanwa kunzi is part of the alliance agreement yakanga iripo yakasana navatsvangirai akakusaiwa navachamisa the alliance agreement. It was signed by vatsvangirai. Saka ava zveshuwa it's law vane marights to the name MDC Alliance because they are saying one MDCT, not MDC Chawya, Katabuti MDC Chinda and Wonga Joya Mumbi. Saka, Jiva Kutima, right? You are Duanaba Simba, not one of my sorrows, one of Taurus. Ah, see, Taurus is good to write. So, Zaka is no good to that. Zuko tells that the basic foundation of Mabatu Maira, as no Babanis, the Ruti MDC. Nyaya yekuti vanongoita kuhwanda nyaya yekuti brand yekudii pati chiri pachena ndechekuti ndochinhu chavakapfuyiwa ndochinhu chakavakwa efoundation yavo pachisenza mawhite farmers.
Vangwenya, munoti
kuva nhengo yemubatanidzwa wemapati emaalliance hazviri kuti ndiwe bato racho. Saka mualliance muna mapati manomwe 7 rimwe racho riri MDCT. Saka zvigone kuti munhu ozviti iye nekuti ndiye anotungamira MDCT haungatori captain kuti haina mhosi wopinda munational team wotori captain munational team. Zvinoratidza kuti chikoro chatinoenda vacho vachange chakasiyana. Aiwa, nokuti ZANUPF inokwanisa kunge ichivabvumira kushandisa zita racho nekuti iri timu political jungle yeZANUPF. Mune dzimwe nyika hazviite kuti wambokukwidza uri MDCT wozozviti unoda kukwidza seMDC Alliance. Saka ndofunga zvangonaka kuti vanga vachingopiwa zita racho vachamisa nenhengo dzavo voona zvokuita.
Vadzikiti, munoti nenyaya yekuti ZANUPF ndo iri kukonzera nyonga nyonga iyi.
Makakatano aya handione sekunge ZANUPF ine chekuita nemakakatano aya. Makakatano aya anotangira ipo panoapoindwa two vice president navatsvangirai. Saka handione panopinda ZANUPF ipapo. Tikataona zvakare kuti pakaitika violence kurukurwa vatsvangirai vamwe vazopinda through mabased o violence iwayo. Saka zvinenge zvichitongotiratidza zvoga kuti machallenges are nothing to do with ZANUPF but the akanga ari mapower struggles ekuratidzana masimba muMDCT imo. Saka tikazozviongorora netsvagurudzo yakanaka tinoona isusu kuti hapana pachingaposhera ruoko kuZANUPF.
Ava vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Dzikiti. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Makurisa emuBotswana apfuura ndokuuraya mbavha nhatu dzanga dziine zvombo uye dzichifungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wemapurisa eBotswana Police Service vadipe kumutube vaudza Studio 7 parunare kuti chiitiko ichi chaitika nhasi mangwanani Mushure mekunge kwa wane kuzorera na kuzombo pakati pepa purisa ane varume vashanu vangava ine zombo.
I can confirm an incident in which three suspected unrabbed.
Icho kwa duku tukwave ne kuzorera na kuzombo pakati pepa purisa ane vana kunge zuruwa kutu makororo anofamba haka pakatira. Mchitiko chaitika nasi mangwana ne mushawe block 6. Varume ava vane makore ari pakati pepa makumi matatu ne makumi mana. Vawane kizuwa ne mapurisa vari pamba apa. Kuchi ya vanga vachishansa kurwezana ne mapurisa.
Vamutube, avo vanoti mazite wafi achaka chengetezwa vatu ochiti kwa ichichaitika paine imwe imba mumoshawe block 6 mkutare Khaburoni apo varume vashanu ava vano nzivanga wari kudaku ubamu.
Mutatu wa ovoze vano pungizuwa kutuzizu haru wazwe Zimbabwe nchichakadaro chiriku kumbirisa kuturushinji rukubatele mapurisa mkutwanga varume vaviri vatiza njizo zwaningate ora parizwino tezo kubere fitko kwenye ikuchiri kungotanga
vamutume vati mapurisa alubumizwa kushandisa chisimba kana kura kana upenyu wawu mnjozi isa zaiti kanasi asinya nzumu nyeze kozereze wanu uye wari gwedara kazumiri rava muna shenjovu vatibasare mapurisa kusunga wanu kwete kuuraya ni kutimtongo we kubaha isiwe rufu
akufanya kituwa ma extrajudicial killing kamuni mfana kumiriza kutapaitwe juu trial nishumuwe shakadaru kana pao ita offense hapane nzira yu bata wanu offender wanufana kubata woyenda kutaya poani kwa evidence pobuda kutibabata kwa hindi wanufana upuwa mtongo kukwezi mpango mwe mtie mtongo wa isiri yu kuuraya
vati avavoni pacha ita kukakawaza na pakatipe Zimbabwe nebo swana nekuta hapana cha pombo unoratidza kuti mapurisa ana kuita basa rao nemazvo.
Don't know if there was any diplomatic aspect about it because nofungwa kuti normal and natural people vakangozvifambira for their own reasons. I don't think vakafambira zveroba. So kakuri kuti vava vari maresident pamwari lofu vanenge varimo muno vachiita go about their business but havarongawo zviri unlawful. There is always that risk and possibility yekuti unosangana nevanhu vari high-handed pamutemo kana kuti vanenge vawana information vachifanira kuishandisa because sometimes you cannot use an ex against a gun-toting criminal.
Mutevedzeri wemumiriri weZimbabwe muBotswana mai Margaret Ruparanganda vati muzinda weZimbabwe munyika iyi hausati waudzwa nezvechiitiko ichi. Amai Ruparanganda vati muzinda weZimbabwe uchatevedzera matanho anotorwa mukutsvaga minduro mushure mechiitiko chinoda kuti nyika ipindire.
Tinongoshandisa the normal diplomatic channels tinoshandisa madiplomatic channels or let you know if you need any information.
Mapurisa emuBotswana ari kukumbira veruzhinji kuti vavape ruzivo rwekune vanhu vaviri vakwanisa kutiza nhasi mukurwisana kwaitwa mapurisa nembavha idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Women's Round Table na 8 p.m. Chiri kutaridza zviri kusangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo. Dzezvongo yedu yapera rikaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Matare edzimhosva yemadhorobha matanhatu anovharwa nepamusana pechirwere checovid-19. Vanhu vakawanda vanosara vasina pekurara zvichitevera kuputswa kwaitwa dzimba dzavo kuMelford. MDC Alliance yoferefeta kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu mubato iri muBulawayo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira samba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munubaniso kuzwa na uzedupa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemi irindiri mu Washington DC.
Soko izika artisenda bagu VOA Ndebele.